Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo, chikunguru 29/2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
ZANU-PF, I can't vote for ZANU-PF. I can't vote for those who have called.
Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti pane vari kukwikwidza musarudzo vanoona sekuti vachamisa ndivo vane rutsigiro rwevakawanda vachiti havasi kuzovhotera bato reZANU-PF nekuti riri kuvashungurudza.
Mukuru ngaanozorora tiuperemekedzo agere akada kupinda mufurei iripo iyi tinozomuudza zvaasingadi kunzwa zvaakatadzira vanhu.
Asi imwe nhengo yeZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti vamugabe vakwegura uye havaone vhoti yavo yakanyanya kukosha.
Titakatanga nemugabe matikomandira tikaikambena tikairwira tikaisira tikasungirwa nyaya yamugabe matikomandira. Masoja akazototijoina vakanonoka kuona vana munangagwa.
Sachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaMorgan Komichi vanoti havaone paine chakaipa kana vamugabe vakatsigira vaChamisa. Vanhu votarisirwa kutanga kunovhota mangwana mangwanani Zeki ichiti yagadzirira zvose zvinodiwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vazivisa vatori venhau kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodio muHarare kuti havasi kuzovhotera bato ravaitungamira reZANU-PF vachiti riri kuvashungurudza. Vati pane vari kukwikwidza vari kuona sekuti mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa ndivo vane mukana. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura nevatoro venhau kumba kwavo kuBorodio muHarare kunozivikanwa nekuti Blue Roof vamugabe vati havasi kuzovhotera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutungamira ZANU-PF pari zvino. Vati vamunangagwa nevamwe vakuru vakuru vari kuvashungurudza vakati havazofe vakavhotera vanhu vakadai. Pavabvunzwa nevatori venhau kuti vachavhotera ane musarudzo dzamangwana vamugabe vati vachamisa ndivo vari kutsigirwa nevanhu vakawanda kudarika vamwe vanhu vese vari kukwikwidza musarudzo idzi.
ZANU-PF, I can't vote for ZANU-PF. I can't vote for those who have caused me to be in this condition. I have also said, my Mjuru and my Kupe don't offer very much. So there is Chamisa left.
Atinawo kwanisa kutaura navamunangagwa kana mutauriri webato reZANU-PF vaSimon Kayamoyo kutinzwe pavamire. Hatinawo kwanisawo kunzwa kuna vachamisa kunyange hazvo vaigarotaura pavaitsvaga rutsigiro kune veruzhinji kuti vachazenge vasingakete kuti vachavhoterwa nani vachiti kana vhoti yavamugabe navamunangagwa vanoida. Zvichakadai, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaVivid Gwede vati mashoko avamunangagwa aya anoratidza mafungiro ane veruzhinji munyika vachiti hapana chakaipa kuti vamugabe vavhotere vachamisa pasarudzo.
Tinotiratidza izvo kuti kubva muna November ZANU-PF semazira atinoita haisina kubatana wamusangano une vanhu vane nhunha dzakawanda nekusawirirana kurimo kwatinoona muZANU-PF. Asi izvo zvakare tinoona chiri chitiko chaitika chiri kutadza kuti vamugabe vari kuda kuti vatsigiri vavo vari kumativi mana enyika ngavachiregera kusapota vamunangagwa. Zviri ngonge zvinhu zvatiri kuona kuti zviri kubva pane zvakaitika muna November 2017 kuti hapana kunge paine kuwirirana pakabva vamugabe muZANU-PF. Zvakare hapana kuwirirana kuripo pana mugabe navaemarson munangagwa takatarisana nesatu dziri kuenda muna 2018. Izvinopa zvikuru musangano weMDC Alliance mukana wekunge ichikunda musarudzo dzatiri kutarisira mangwana muno muZimbabwe.
Pavabvunzwa nyaya yekunzi ndivo vaipa vachamisa mari yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzamangwana, vamugabe vati mashoko aya hasi echokwadi, vachiti havasati vambosangana navachamisa, vachiti mutungamiri weMDC wavakapedzisira kusangana naye ndimushakabvuva Morgan Tsvangirai. Vaenderera mberi vachiti hurumende yavo yakanga isingabirire sarudzo, vakati pavakangokundwa chete ndemuna 2008 pakahwina vatsvangirai pasarudzo yekutanga yemutungamiriri wenyika, asi vasina kuwana mavhoti aikodzera kuti vavatorere matomu. Vamugabe vakurudzira anenge akunda musarudzo dzemangwana kuti aone kuti panyorwa bumbiro idzva remitemo rinokoshesa zvido zveveruzhinji. Vatiwo vari kushushikana nekupambwa kwavaitai dzamara, kunyange hazvo vachiti vakanga vasingavazive. Vadzamara vakapambwa vachigerwa kuGlenview muno muHarare muna 2016 uye vaizivikanwa zvikuru nenyaya yekuratidzira kwavaiita, vachida kuti vamugabe vasiye basa, vachivapomera mhosva yekuondonga upfumi hwenyika pamwe nekutyora kodzero dzevanhu. Kubva pakapambwa vadzamara hapana anoziva kuti varipi kusvika pari zvino. Vamugabe vakasiya basa muna mbudzi wegore rapera mushure mekupindira kwakaita mauto munyaya dzezvematongerwo enyika, kunyange hazvo vamugabe vachiramba vakatsika madziro vachiti vakabviswa pachigaro zvisiri pamutemo. Matare akatura mutongo wekuti kubviswa kwavakaitwa pachigaro kuri pamutemo sezvo ivo mbune vakazonyora tsamba kumutauriri wedare reparamende vachiti vainge vosiya basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, munyori wezvemutemo muZANU-PF vari nhengo yepolisi biro vamunyaradzi po mangwana vanoti vamugabe vave kungotaura semunhu mukuru.
Vakweguru vayanga vanozorora, kana vachida kuvhotera chamisa zviri kwavari hazvina zvatinotora kuZANU-PF. After all vane vhoti imwe chete, vamunangagwa vachavhoterwa noruzhinji rweZimbabwe. Hatigoni kukompeya rugare rwavamunyika panguva yavamugabe nepanguva yavamunangagwa. Zviri pachena kuti rugare rwauya rwaunzwa navamunangagwa.
Asika ivo vamunangagwa pane imwe nguva vanenge vaiita sekuti vaida kuti vatsigirwe navamugabe vachiti vaida kutaura navo, vamugabe vakaramba.
Kwete, vamunangagwa vanopa ruremekedzo kumunhu akatanga kuita mutungamiriri wenyika yedu. Vagara vakarerwa patsika yechivanhu inokudza vakuru, inokudza vakweguru. Asi tinozviziva kuti kana makore awanda pfungwa dzomborasika. Saka hatingasweri tichitaura nezvavamugabe, havanei nechokuita nesarudzo iripo, havapo paballot box for the first time in the history of our democratic processes. Saka toti mukuru ngaanozorora, timupe ruremekedzo agere. Akada kupinda mufurei iripo iyi, tinozomuudza zvaasingadi kunzwa zvaakatadzira vanhu.
Ndezvipi izvi?
Zvakawandisa. Kwiko kungorambirira uri pamasimba iwo makore aenda uchizoona kuti wakura, kusagona kuziva kuti nguva yakwana. Chitadzo chikuru ichocho.
Vamugabewo vari kutiwo ivo vamunangagwa vatadza kuunza utongo hwejekerere, vachiti vanhu vari kudzvinyirirwa munyika omu, vachitoti nguva yavo zvanga zviri nani.
Vanhu vari kuenjoya mafreedoms havasati vamboawana panguva vamugabe vari kutonga. Vanhu vari kuziva kuti vakasunungurwa navamunangagwa.
Munyori wezvemutemo muZANU-PF vari nhengo yepolisi biro vamunyaradzi po mangwana vari parunare kwachivi. Tabatawo sachigaro weMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaMorgan Komichi kuti tinzwewo divi ravo.
Vamugabe munhu weZimbabwe, aimbovawo president wenyika.
So is an eminent person munyika. Zvangoita zvinogaitwa nevanhu vari eminent munyika, vari munyika maishes anenge ari munhu ndezvayo. Nezuro takawana endorsement kubva kuZCTU. Inova one of the biggest organizations in Zimbabwe yevashandi. Kwana zvakare maendorsement kubva kuna vadhavengwa dzapo president. Nevamwe vakasiyana-siyana vamaorganizations vanga varipo nezuro parani pedu pavikiti celebration rari yenezuro. Saka zvino zvinongoitika kana tarisa makundano emaelections. Former President Mugabe vanga vari president wenyika ino vakabva gore rapera vachiziviswa nevanhu nepart of ZANU-PF. So havasiri president vangova munhu, vangova honorary person. So vane right rokuchuza pati yavanoda, vane right yokuexercise maningi feelings dzavo like anyone else. Ari muzotiko zvinotatina nabasket vangava ZANU vakumirawo navachamisa nevakawanda mongo vamwe vanhu vangava kuzano before vakusapota vachamisa. Tina masupporters akawanda akabva kwamai mujuru ari kusapota vachamisa. Tina masupporters akawanda ari kuNPF vakusapota vachamisa. Saka iprocess yeendorsement irikuitika munyika. Saka isusu hatigoni kupikisana nemunhu apa endorsement. Nokuti hazvirevi kuti kana munhu aita endorsement anenge ari part of the new government. Hazvirevi kudaro. Iye expression yake yaanongozvipawo iye savaonera ari kuita zvinhu zvinoita kuti kwa zvinhu zvifamba zvisoba sei munyika. President vangu vataura masikati nhasi kuti muhurumende yavo havana place ya Grace Mugabe kana place yava Mugabe. Vakatotonga nyika nguva yakapera.
Asi kava komichi hazvizokanganisawo here vamwe vatsigiri venyu vari kutiwo vamugabe vakatyora kodzero dzevanhu munyika umu?
Hapana anozvitikisa. Isu savatungamiri vemdc takaparticipata zvakanyanyisa patakaimplimenda the Mugabe must go mass action last year. Nokuti isusu semdc leadership nemamembers edu titakatanga the Mugabe must go mandra tikaikambena tikairwira tikaisira tikasungirwa nyaya Mugabe must go mandra. Masoja akazototijoina vakanonoka kuona vana Munangagwa namadzara anonoka kuona vakazoona payapaya vana vembwa havasungiri mumwe musungwe chetewo vakazosungurawo last year manovemba.
Sachigaro MDCT inotungamirwa nava Nelson Chamisa ava Morgan Komichi vari parunare muHarare. Commissioner weZimbabwe Electoral Commission Dr. Qubani Moyo vanoti vapedza gadziro yose yesarudzo uye vangomirira kuti vanhu vanovhota mangwana. Tabata Dr. Moyo kuti tinzwe zvizhinji.
Taendesa zvese zvinoshandiswa pakuvhota. Maballot papers aenda, mavoters roll ari kumapolling stations nemapolling officers edu yese ari kwese kwese. Saka tingati mangwana kutangira 7 AM kutisvika 7 manheru vanhu vanenge vachivhota. Tanzwa mashoko aringotaurwa kusocial media kuti vekumaruzevha vanovhota neTuesday, vekumadhorobha mangwana. Vanhu havafaniri kutevera izvozvo. Munhu wese ari kuvhota mangwana nekuti voting izuva rimwe chete chete.
Tichitarisawo nyaya yegadziriro yacho, pane vamwe vari kutiwo ipo pamadande mutanda pasocial media kwakati tambozwa kuti pane vanhu vaonekwa vaine mapepa. Ichokwadi here icho?
Haiwa, haasi mapepa ekuvhotesa. Zvakaitika ndezvekuti kumeeting yelast week nefriday yemultiparty liaison committee takapa mapolitical parties ese masamples eballot paper tichashandiswa paelection day. And mamwe mabato acho akatora sample yacho iyoyo vakarifotokopa vachienda kunoita voter education kumaconsciences avo. Mapato ese aibvumirwa kuti kana wari wana sembo yacho iroro unobvumirwa kuenda naro kuti vanhu vazoona kuti ballot paper rakamira so gore rino tine vacandidates in two lines. Saka wangu ari apa saka ovhota vakadai dai. Asi maballot papers echokwadi anenge ava masempo atakavapa. Maballot papers chaiyo chaiyo ari kumapolling stations ari akaendeswa kusvera zuro and achiendeswa kune mapurisa nemapolling officers ezek polling agents emaparties.
Saka mangwana muri kukurudzira vanhu kuti vaite sei mangwana naye?
Mangwana tiri kukurudzira munhu wese weZimbabwe kuti ngaamuke makuseni achienda kunovhota kuchiri makuseni kuitira kuti usaite problem kuti wawana machuzi akurisa. Toda kuti pamwe vanhu vazive futi kuti kana 7 yachaya mupurisa achaenda kunomira pa line achimira behind munhu wekupedzisira ndo kunoperera voting. Saka munhu anenge ari muline wese achavhumira kuti avote even 7 yachaya.
Saka vanhu vanofanira kuuya nezvinhu zvakaita sei kuti vakwanise kuvhota vasazodzorerwe kumba?
Kuti uye uzovhota unofanira kuti uye neID yako kana passport iri kushanda. Hauvhumigwe kuti uye nedriver's license. Ende futi toda kukurudzira vasikana nemadzimai kuti kana uchiuya kuzovhota wovhisa Q-tex kufinga yako yeleft. Kana une nail iya inonzi artificial nail wovhisa futi because zvichanetsa kuti tokuita maki ekuti vavhota.
Commissioner weZimbabwe Electoral Commission Dr. Qovani Moyo vari parunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kune mutori wedu wenhau ari muHarare Jonga Kandembiri kuti atiudze kuti zvinhu zvakamira sei sezvo nyika yatarisira kuvhota mangwana. Waswera sei Jonga?
Blessing, waswera.
Aiwa, ini ndiri nani hangu. Ungatiudze kuti zvinhu zvakamira sei muHarare?
Blessing, vanhu vakagadzirira kuvhota. Ndandichitenderera mukati meguta reHarare ndaona kuti vakawanda vakagadzirira kuvhota.
Mhm. Ndedzipi nzvimbo dzavakwanisa kuti umbofambe-fambewo?
Ndasvika kukuwadzana ndikakwanisa kusvika muWarren Park ndikaenda kuHighfield ndaona vanhu vakagadzirira kuvhota uye vamwe vatori vedu venhau yeStudio 7 vagopindawo mune dzimwe nzvimbo mumwe aenda kuNorton kwaanga achionawo kuti kwakamira sei nevamwe vapinda mune maya matunhu emuHarare nechitungwiza vari kutaurira kuti aiwa gadziriro inenge yavepo kana ive vezek vari kunge vari kuratidzawo kuti vakagadzirira nokuti takanzwa nezuro vachizivisa uwandu hwemagwaro vakaprinda kana kuti avakadzinda akatitiswa vanoti iwo kusarudzo dzemutungamiri wenyika neparamende kune vanhu vanokwana kuita 5,695,706 vakanyorosa kuvhota ivo vakaprinda magwaro anoita 6,150,950 vachisa zvikamu zvisere kubva muzana kana 8% yavanenge vachiwedzera nayo kuitira mapepa anogona kurasika kukanganisika nezvimwe zvakadaro.
Tichitarisawo iyo nyaya yezek pambenge paine kugunun'una nevemapato anopikisa vachiti havasi kubata sarudzo dzakanaka dzinogona kubirirwa vanhu vari kutiwo kudi?
Vanhu kazhinji handisi kuona vari kunyanyotyira zeki kuti ndoingakanganisa sarudzo dzavo nekuti vari kuti iwo iyi sarudzo iyi polling station base yekuti zvabuda musarudzo zvinge zvichibva zvaiswa papolling station vanhu vachizvionera vega. Zvavari kunyanyokana kana kutyira ndechekuti vamwe vemapato anenge azokundwa vanokwanisa here kuzotambira zvichabuda musarudzo. Ndomubvunzo yana ndichibvunzwa nevakawanda vandanichitaura navo Blessing.
Mm-hmm. Mubvunzo wekupedzisira zviri kuratidza here sekuti vanhu vachabuda vakawanda mangwana? Handiti tanzwa kuti ranzi iholidhe
mangwana izororo vanhu vakapiwa mukana wekuti vange vachikwanisa kuenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana kunovhota pavakanyoresa. Saka vazhinji vari kuratidza kuti vachabuda vachienda kunovhota. Chasara ndechekuona kuti vangani vanenge vachizoenda kunovhota musi wacho wekuvhota nokuti unogona kutaura nemumwe munhu Blessing kuti uri kunovhota here achikutsanangurira kuti womundi kunovhota asi asina kunyoresa kuvhota.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga, tichiti tichakufondera zvakare mangwanani kuti tizwe kuti zviri kufamba sei.
Yechino ichi ziviso chakakosha. Kutanga nemusi wemuvhuro chikunguru 30 iro rinova zuva resarudzo, Studio 7 ichawedzera nguva yekutepenyura kuti tikuzivisei zvese zvinenge zvichiitika maererano nesarudzo pamusoro penhau dzedu dzemazuva ose makuseni kutanga nenguva dza6 o'clock uye manheru nenguva dza7 o'clock. Tichange tava kukupai nhau masikati kutanga nenguva dza2 o'clock kusvika 5 o'clock kubva musi wa30 chikunguru kusvika musi wa7 nyamavhuvhu. Tichange tichiwanikwa pamasaisai anoti 909 kHz medium wave, 15295 kHz nepa 17820 kHz. teererai Studio 7 nepfenyuro yenyu inotema isina kwayakarerekera ichikuzivisai nezvinenge zvabuda musarudzo.
Iko zvino tochienda kuna Evans Zininga achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazuwa hii muri ya Zimbabwe, ndino kuchingamidza hii muchirongwa chatino kurukura ne zvizvarwa zvekuZimbabwe. Vechidiki vari kusimudza mureza nenzira dzakasiyana siyana. Ini ndine Evans Zininga, ndiri kuno kuWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tichakurukura na vanzvadzi vedu tadziripa madzima. Tinzwe zvizhinji mune zvavari kuita. Ndino kuchingamidza hii muchirongwa.
Maita basa.
Ruzhinji rweZimbabwe rungangodo kunzwa kuti ivo vatiri kutaura navo ava vanzvadzi tadziripa madzima ndiani, vari kumbobva kupi vachienda kupi?
Ndiri kubva kuHarare. Ndinoshandira NGO inonzi Reach for Change. NGO iyi inobatsira vanhu vanobatsira vana vanotambudzika muupenyu.
Tiri kunzwawo kuti pari zvino muri muno muAmerica, muri kupi, muri kuitei?
Ndakaiswa University of Texas munzvimbo inonzi Austin. And kuUniversity ikoko tinenge tichibvidza kuti tinozvifambisa sei kana pauya panyaya dzekumaneja mabhizinesi edu nemaorganization edu nemaNGO edu kuti tinyatsoziva, tinyatsowana ruzivo rwatinozokwanisa kushandisa tadzokera kumba.
Totarisa kuti chikuru chamanyanya kudzidza pazvidzidzo zvose zvamuri kuita izvi ndechipi?
Chikuru chandanyanya kudzidza ndechekuti kana wadzokera kumusha unozokwanisa sei kuti urambe uchiita basa rako, kuti mari unoikwanisa kuireza sei, kushanda nevamwe sei, nemamwewo maNGO. Saka zvatanyanya kudzidza ndezvekuti mashandira unoita nemamwe maNGO kana wadzokera kumusha kuti ukwanise kuwedzera basa raunenge uchiita kupfuura munzvimbo yaunenge uchiitira basa iroro. Sezvandataura kuti toda kuwedzera basa redu kuti ripfuure kubva muHarare riende kunana Bulawayo nekunana Chinoi.
Vamwe vanotaura vachiti kuti ukwane muzvirongwa zvakawanda wanda zvinoitwa uri kuZimbabwe unofanirwa kunge uine vekuziva mukati mehurumende nevari muzvigaro zvakakwirira. Makakwanisawo kupinda sei muchirongwa chamurichi?
Muchirongwa ichi takatokwanisa kupinda fair, takato pane maapplications akadedzerwa nevanhu veku US embassy vachiti vane mabhizimusi kana kuti vane ma NGO kana maorganization awo avainavo ari kubatsira vanhu kana kuti ari kuwedzera development yemunyika medu, ngavauye vasubmite maapplications avo. Saka ndo masubmitira takaita maapplications edu. Saka zvanga zviri zvinhu zvanga zviri fair, panga pasina chizivano.
Kurudziro yamungapewo vechidiki vari kumusha nevakapararira nenyika maererano neupenyu ndeyekuti kudii?
Nyika yedu inofanirwa kuti itovakwa nevechidiki, nokuti vechidiki ndo vacho vanofanirwa kuti vadevelope nyika yavo. Saka ndinokurudzira vechidiki kuti ngavatange mabhizimusi avo, ngavatangewo maNGO avo anobatsira kuti nyika yedu ienderemberi, because zvese zvine tichiitira nenyika yedu zviri mumaoko evechidiki.
Ndinokutendai vanzvadzi nekunge muinesu pastudio 7 muchikurukura neruzhinji rweZimbabwe.
Nemiwo ndatenda.
Vateereri vedu, tinokutendai mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Matange tichikurukura nehanzvadzi yedu tadziripa madzima. Kwanhasi togumira pano, tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuinzirai zvakare chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Muchirongwa chedu chenotarisa nyaya dzezvitendero nhasi, Marvelous Nyauye ataura naReverend Dr. Kenneth Mutata, vanhu vamunyori mukuru weZimbabwe Council of Churches nezvesarudzo.
Tiri kuenda kumaelections aya nomufaro mukuru, nekuti kana tikompeya namaelections apfuura, maelections aya auya panguva zvinosvika sokuti zvakatonhorera munyika. Saka tinongovimba kuti isusu mangwana vanhu vachinda kuti tichinopedzisa basa iri ratakatotanga rokuramba tichidaidzira nyaya yorugare. Kuti dai zvaibvira taingunopedzisa basa irori kuchinguva nori kunyararo gwatanga tinabvo. Izvozvo ndo zvatiri kushuvira zvikuru. Zvino chechipiri chatinoshuvira ndechokuti panobuda results process yekuti maresults anozobuda inotanga kumutsa dzimwe shungu. Saka chishuvo cheduwo semakereke nechokuti kana zvazvichibvira nechokuti zvikuru utungamiri hutibatsire kuti vanhu varambe vakadzikama, tigadzirise nyaya yokunoannounciwa kwemaresults nemaprocesses anozotevera runyararo rwatinago kuchingovako. Saka izvo ndozvo zvimwe zvezvinhu zvatiri kushuvira. Chikuru ndechokuti kana zvaibvira munhu wese ngaaende, mangwana anozota.
Muri kutaura here neve hurumende kana kuti nevakuru vemunyika kuitira kuti zvamuri kukumbira izvi nyanya panyaya yekuti pachazotaurwa zvinenge zvabuda musarudzo zviitwe murunyararo?
Hongu tiri kutaura nevatungamiri vemapato vakasiyana-siyana, dzimwe nguva tichitaurawo navanhu vanenge vari pasi pavo peutungamiri hunenge huri pamusoro-soro. Chatinoziva ndechokuti meseji yedu iri kusvika, nokuti tinonzwa vamwe vachitaura kuti zvinhu zvatiri kutaura zvatiri kukurudzira vanotenderanawo nazvo, uyezve tinovanzwa vamwe vachizobudisa mastatements anofambirana nezvinhu zvatiri kukumbira izvi. Saka shoko riri kunzwika, asi chatisingazivi ndechokuzoti kana kwaita pressure yekuti maresults akunobuda apa, shoko irori ratanga tichifamba naro iri rinozotendwa nokuraramiwa nenzira yatiri kusvira.
Pane zvirongwa zvamamunazvo here zvekudzidzisa veruzhinji nyanya panyaya iyo yekuti ngaparambe pane kuwirirana uyezve pasina mhirizhonga mushure mesarudzo kana dzange dzaitwa uyezve nezvichabuda musarudzo?
Zvikuru chatiri kutotarisira isu ndechokuti kana sarudzo idzi padzinopera maresults achinge aannounciwa, semakereke tiri kutarisira mutambo mukuru, kwete wokufarira kuti anenge ahwina ndiani, asi mutambo mukuru wokufarira kuti zvaitika kuti taita election yaiita pasina mhirizhonga dzakanyanyisa kukura. Hongu pana maincident atinokwanisa kuverenga pano neapo, asi tinotarisira kuti tichaita mutambo mukuru wokungopembera kuti takaita sarudzo yedu murunyararo. Tabvezvo tinozotanga kupinda paprocess yokuti tichiti zvinotoendepi tichibva pano, nokuti nyika yedu ichine mavanga akawanda mukati memwoyo, vanhu vakawanda havana kugadzikana.
Usiku hwanhasi semakristu, zvii zvamuri kukorodzira veruzhinji kuti vange vari kuita usiku hwanhasi vakamirira sarudzo dzemangwana?
Nyaya yedu yakareruka zvikuru. Chatiri kungoshuvira ndechokuti vakristu chekutanga ndechokuti ngavanamatire nyika yedu. Utungamiri hwakakosha kuti nyika ipfuure ichienda mberi, but nguva yekusarudza utungamiri inyaya inowanza kuputsa ukama. Saka nyaya iripo ndeyekuti munamato wevakristu nhasi kuti dai varamba vachinamatira nyika kwedu kuti tirambe tiri vanhu vanoziva kuti hongu tinogona kunge taparadza nditsuwa nenyaya yezvematongerwo enyika. Asi tiri vana vomunhu, tiri vana vevhu, tiri vana veZimbabwe, toda kuti tigovaka nyika yedu ichienda kumberi. Saka ngatirambe tichinamatira nyika iyoyo, asiwo ngatirangaridzanei kuti mangwana tinonovhota. Pasava neanozonga kuti ndofunga zvazvina basa zvokuti ndinovhota kana vamwe vatovhota zvaringana. Umwe noumwe ngaati ijana rangu mangwana ndofanira kuenda ndinovhota.
Avo vanga vari Reverend Dr. Kenneth Mutata, vanhu vamunyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, vachitaura vari parunare muHarare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Aiwa, vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai titarise musoro inawo zvakare. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti havasi kuzovhotera ZANU-PF musarudzo. Asi veZANU-PF vanoti vaMugabe vakwegura uye havaone vhoti yavo yakakosha. tabva tashuka kumagumo yechirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soko isika tisenda baku.